ndingati bato rezanu PF iyo government yacho mukuru wacho President Robert Mugabe naivo maZimbabweans jekerere havasina kana shungu kana kutombozvinetsa nechinhu chinonzi nyika yeAmerica. Ngavaite zvose zvavanoda, isu hatina basa navo. Chedu ndechokuti takaenda kuhondo tichirwira nyika yedu, ivhu redu ndo wanga iri nzongo yacho. Saka izvino vhu redu tariwana, tichienda kuhondo iyo America yacho yanga isingatisapoti. Tichitora ivhu redu, America yacho yanga isingatisapoti. Saka nanhasi tozva kuti havatisapoti. Saka zvinei nesu, asi chinotifadza ndechekuti ivhu redu tava naro, nyika yedu tava nayo. Saka tichinzi Zimbabwe, saka tichinzi maZimbabwe.
Kune vamwe vari kutiwo zvirango izvi hazvisi kunyatsoshanda, saka chii chingarwadza ipapa kana zvirango zvisiri kushanda?
Vanotaura kuti zvirango hazvisiri kushanda ndivo maamericans. Hapana muzimbabweans akakwana anogona kuti zvirango hazvishandi, but ivo maamericans ndivoona kuti uyu murume uyu anonzi Mugabe tamukonewa. Ava vanhu vatema ava vanonzi maZimbabweans tavakonewa. Todini chiripo vajonga navateereri vezimbabwe ndechekuti tikazvibvunza kuti kone mhaka yei iye mukuru weamerica uyu munhu mutema uyu Barack Obama chinoita kuti ashayiwo pechinyi napamusoro pavanhu vatema vokuzimbabwe ndezvake. Izvi isu hatina basa nazvo, chero vakawedzera chero vakabvisa nhasi, still upenyu hwedu tinawo.
Tinoonawo kuti America yawedzera zvirango panguva iyo Britain inenge yaakurakidza kunyevenuka kuti inge ichitanga kudyidzana nezimbabwe. Munotambira sei danho iro rebritain?
America yakahakira munyaya dzemabridge. Ndichitaura izvezvi today, izvezvi mukatarisa mangwana mabritish anotori muno, izvezvi pandiri muofisi kuno iku izvi anotoriko vakamira kutoona vakuru vari kutoona kuti aiwa hondo dzavanogwagwisa nadzo hadziiti.